Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera zvita 28/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Musi wa25 na26 December tsaona dzanga dzakatikira. Tiona kuti musi wa25 wakapa vanhu vatatu, musi wa26 wakapa vanhu 4, zeni mezuro wakapa vanhu vaviri. Asi tikuona kuti tisatanyatsopinda muzororo ndopakanyaita tsaona dzakawanda.
Mapurisa anoti vanhu gumi nevaviri vafa, vamwe makumi manomwe vakakuvara mutsaona dzemigwagwa kubva musi wekisimusi kusvika nhasi.
President Chamisa vane programu yavo yekupa nekubatsira vanotambura zvibatsiro zvemasenior citizens yavanoita gore rese kupa Christmas. Vatumira vanhu nyika yese asi nhasi vanga vari muBulawayo vachipa zvekudya, zvekugeza nezvimwe zvakadaro kupomulani ogimuso.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vanoenderera mberi nekubatsira vanoshaya mumatunhu akasiyana-siyana emunyika. Nhasi vachionekwa vachibatsira vakwegura pamusha weEkupumuleni Old People's Home kuBulawayo. Chikwata chenhabvu cheFC Platinum chotarisirwa kupinda munhandare nhasi manheru mumutambo weCAF Champions League neAl Ahly yekuEgypt. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anoti vanhu gumi nevaviri vafa, vamwe makumi manomwe vakakuvara mutsaona dzemumigwagwa kubva musi wekisimusi, musi wechitatu kusvika nhasi mugovera. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti vanhu vatatu vafa nhasi mangwanani mutsaona yaitika kuKwekwe, kuchitiwo bhazi rabheuka kuGweru rakuwadza vanhu makumi mashanu nevana. Assistant Commissioner Nyati vanoti vanhu gumi nevatanhatu vakuwarawo mutsaona yemumugwagwa yaitika kuMabvuku muHarare. Vanotiwo nemusi wezororo rekisimusi vanhu vatatu vakafa mutsaona dzemumigwagwa, kuchitiwo nemusi weBoxing Day vamwe vana vakafa, kuchitiwo nezuro chishanu kwakafa vanhu vaviri. Assistant Commissioner Nyati vanoti tsaona dzose idzi dzakakonzerwa nevatyairi vaimhanyisa dzimotokari dzavo kana kuti vasina kutevera mitemo yepamugwagwa uye wekuti vamwe vainge vaneta. Asi vanoti dzidziso dzakapiwa nemapurisa akabatana nevanoona nezvekufamba zvakanaka mumigwagwa dzakabatsira zvikuru mukuderedza uwandu hwetsaona dzakaitika kusvika pari nhasi. Assistant Commissioner Nyati vanoti vachiri kuongororawo kuona kuti mhosva dzakaparwa munguva ino yezororo dzakakwira here kana kuti dzakadzikira zvichienzaniswa nemamwe makore adarika. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Zororo richiri kuendera mberi mukoma Jonga. Zvichitaura kudai musi wa25 na26 December tsaona dzanga dzakadzikira. Tikuona kuti musi wa25 wakapa vanhu vatatu, musi wa26 wakapa vanhu 4, zeni mezuro kwakapa vanhu vaviri. Asi tikuona kuti tisatanyatsopinda muzororo ndopakanyaita tsaona dzakawanda. Nhasi tazoona kuti tine tsaona yauraya vanhu vatatu kuKwekwe, tine bhazi radonha kuGweru pakuvara vanhu 54, tine kombi yadonha kuMabvuku 10 vakuvara vanhu 16. Saka zviri kuedza kuti vatyairi vari kumhanya, uyezve vatyairi vari kuedza kuovhateka pavanenge vasingafaniringe vachiovhateka sezvaitika kuKwekwe. Uyezve vatyairi vanenge vaneta, yatoti pachirungu yaya fatigi. Ndosaka tiri kuti munhu wese kana vachinge vaneta ngavazorore, vatyairiwo ngavafambe vakangwarira vasamhanye, wakoisa upenyu hwavanhu mumugwagwa. Mapurisa acharamba achidzidzisa vanhu, asi kungodzidziswa nemapurisa chete hakuna chakunobatsira kana iwo vatyairi vasingateereri, vasingabatsiriwo kuti mugwagwa muve muine tsaona shoma.
Takaonawo mapurisa achinzi achanga akaiswa mumigwagwa nemunzvimbo dzakawanda, zviri kutarisawo here kudzikisawo kuita tsaonawo?
Ya, zviri kubatsira nokuti maona kuti zero rosati ratanga pakaita zvikwata zvakasiyana-siyana zvinosanganisira First Lady amai kusilia Mnangagwa, zvikwata zvetrust safety council, polisi takazobatana nevesouth africa vakauya kugwanda nekubhubhi. Saka munyatsoona kuti vanhu vazhinji mwaka unouyu vanga vaine chishuwo chekuti tsaona dziite shoma, vanga vane chishuwo chekudzidzisa vanhu. Ndozvatoti zvofanira zvichiitika nguva nenguva izvozvo.
Ko, panyaya dzekuparwa kwedzimhosva tinoona kuti munguva dzemazororo idzi ndo dzinenge dzinotisimukei nyaya dzemhosva idzi?
Tichiri kuongorora mhosva dzisati dzanyatsotichitaura kuti dzakakwira kana kuti dzakadzika, tichazinopa mashoko akazara kana tasvika kuma 10-15 January.
Tichitarisawo gore ra2019 munyaya dzemitemo, zvii zvamungataurawo assistant commissioner?
Tichiri pakati ndofunga gore rakupera ka commissioner general vanozoita ripoti yavo yekupera kwegore, yatokwanisa kuzotaura nezvayo muna January. Ndopatoita kuona kuti mhosva dzenyika yese dzakadzikira here, dzakakwira here. Zvinhu zvakatinetsa semapurisa ndeizvizvi, zvatakagona ndeizvizvi, zvatinotarisira kuita muna 2020 ndeizvizvi.
Vanga vari mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vari parunhare muHarare nestudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa nhasi vaenderera mberi nekupa rubatsiro rwezvekudya pamwe nezvekushandisa munguva ino yezororo kune vanoshaya vari mumatunhu akasiyana-siyana emunyika. Chikwata changa chakamirira vaChamisa nhasi chasvitsa zvekudya nezvekushandisa zvakaita sesipo kune vamwe vakwegura vanogara pamusha weEkupumuleni Old People's Home uri muguta reUlawayo. Kuti tinzwe mafambiro aiita basa kuUlawayo, tabata mutauriri wavaChamisa Dr. Nkululeko Siwanda.
Zvafamba zvakanaka zvikuru saPresident Chamisa vane programu yavo yekupa nekubatsira vanotambura zvibatsiro zvemasenior citizens yavanoita gore rese paChristmas. Vatumira vanhu nyika yese asi nhasi vanga vari muUlawayo paita contingent yemaMPs nemasenators neprofessional leadership, vachipa zvekudya zvekugeza nezvimwe zvakadaro kuEkupumuleni Old People's Home.
Mataura kuti chirongwa ichi chiri kuitwa nyika yese, ndeapi mamwe matunhu amuri kubatsira?
Tiri kubatsira kwese. Takapinda mharare chero mumamisha omu, takabva kwachief Kaisa uku ipapo paChristmas pano. Pese panowanikwa munhu anenge atsvagiwa navaPresident Chamisa kuti abatsire vanhu, tinobuda tichidaro. Saka kana kune kwatisati tasvika, vateereri venyu vanotiudza, tinoona kuti President Chamisa vanoita zvavanenge vagonawo ipapa.
Chii chikuru chakaita kuti vaChamisa vange vachitora matanhwa?
Nyaya ndeyekuti President Chamisa vanotevedzera gwaro resocial democracy, rinoreva kuti we take care of our own. Tinorangarira vanenge vakwegura vachishandira nyika, togorangarirawozve vanenge vachishaya munyika vachichengetwa nehurumende. VaChamisa vakataiwa isu totanga ipapo tichitobatsira vanhu patinenge taonavo pashoma ipapo, tichicherechedza nenyaya dzeChristmas idzi kuti vanhu vanofanirwa kuwana mufaro. Patinofamba patinoita zvokuti tinotosangana nevanhu vatinenge taunzira zvinenge zvabva kuna President, totogara navo pasi tichiimba tichidaro kuti vawanewo mufaro.
Tiri kunzwa veruzhinji munyika vari kuchema kuti zvinhu zvakaoma, vari kukundikana kunge vachiwana mari nekurarama. VaChamisa vari kukwanisawo sei kuwana mari dzekubatsira nyika yese?
Zvinoitika ndezvekuti President Chamisa vane shamwari dzavo dziri munyika nedziri kunze kwenyika dzavanotaurirana navo kuti aiwaka. Zvamunoona tine vanhu vakashandira nyika ino vakwegura vari kushaya chekudya paChristmas kuno, taikumbira kuti mumwe nomumwe aite inonzi adopt kana kuti asarudze kwaanenge achida, kwaanofungidzira kuti anogona kubatsira, wobatsira ikoko. Saka ndiwo mashandiro anoita vaChamisa vachitsvaga mari kushamwari dzavo, dzimwe nguva vachitorawo mari dzavo vachibatsira kuti vanhu vawanewo Christmas inenge iri nani, nekuti zvinhu zvakaoma zvikurusa munyika muno. Asi tinoda kuti tikurudzire nyaya yesocial welfare, nyaya yekuchengetana sevana vemuzimbabwe ndio zviri kuita kuti president Chamisa varambe vachingoendera mberi nenyaya yekuti tinoda kubatsira tichibatsira tichiti isu tiri vanhu vebato reMDC vatumwa naPresident Chamisa.
Rubatsiro huri kupiwa kunhengo dzebato renyu reMDC chete here?
Aiwa, tisi kutombobvunza vanhu kuti unosupporta pati ipi, tikaona variko vanosupporta mamwe maparty tinenge tichitofara kuti vari kuziva kuti Zimbabwe ino ndeMDC ndeZANU-PF ndevanhu vasingasupporte mabato. Ende kana tichibatsira vanhu kudaro tisi kuita nekuti tiri vanhu ka, kwete nekuti tine mabato ezvekutongwa kwenyika. President Chamisa havazvidi izvozvo, vanoti ngatibatsire vana vemuZimbabwe ndokuti vana venyika ino. And President Chamisa thinks vanofunga kuti Zimbabwe is a very great country, nenyaya iyo inofanirwa kugona kubatsira zvizvagwa zvemuno pasina kupoka.
Vanga vari mutauriri wemutungamiri webato reMDC vanoson Chamisa, Dr. Nkululeko Siwanda vari parunari neStudio 7 vari kuBulawayo. Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti kanzuro yavo iri kuongorora nyaya dzingangoita nhatu kana ina dzechirwere chemanyoka, chinofungidzirwa kuti chingangodaro chiri chirwere chetyphoid mumusha weruzhinji weGlenview. Meya Gomba vanoti kuwanda kwevanhu muguta reHarare ndezvimwe zvezvinhu zviri kukonzera kupararirawo kwezvirwere zvemanyoka, sezvo vanhu vari kubva kumativi mana enyika vachimhanyira muguta guru renyika. Vari kukurudzirawo veruzhinji kuti vakoshese utsanana, vachiti harisi basa rekanzuru chete rekuchengetedza utano. Ngatinzwei hurukuru yataita naMeya Gomba pamusoro penyaya iyi.
Pane makesizi maviri matatu mana akauya kwatiri anoratidza kuti pane maishuz etyphoid atakada kuungurura, bhozi anouya kwatiri ari masuspected cases. Isusu tinozotarisa neCity Health kuti makesizi ayakamira sei. Sekunziwa kwenyu ndepekuti through urbanization munhu wese anoda kuya muHarare. Munhu wese auya muHarare anoda mafacilities akakwana. Nedzimweni dzenguva vanhu vauya muno muHarare vanouya netsikawo dzavo dzakasiyana-siyana. Zvimwe zvatinokurudzira kuti dai vanhu vachengetedza utano hwavo pane zvavanonwa, pane zvavanobata pachikafu chavanodya. Saka makesizi vayo hungu pari makesizi akaya kwatiri atiri kuongorora atingati takakontena. Makesizi ane chekuita nechirwere chetyphoid katukusaspekta kuti vanhu vangwane chirwere chetyphoid.
Chii chikuru chamakawana chiri kukonzera dambudziko iri? Tichiona kuti nguva zhinji rinongotangira munzvimbo yeGlenview.
Nyaya inoitika ndeyekuti urombo hukanga hwanyanya mukati menharaunda dzatinogara. Vanhu vedu vanoresorta kumaextreme actions akaita anopikisana neutano hwatatitarisira izvo nekodzero dzeutano pamunhu. Ukaona paya patinoti vanhu regerai kutengesera zvinhu pakadai, zvinhu zvinova zvinhu zvakaita zvinobatirana neutachiwana unokonzera zvinhu zvakaita zvirwere zviri communicable diseases, tinovatsura. But vanhu vanenge vakatarisa kukoshesa kuti ndivautsvaga mari. Naizvozvo munhu anoenda anotenga fishi yake pasingatengeke fishi, haende kubhucha, anoenda anotenga pamhene ipapo. Munhu anonwa mvura paisingafanirwe kunge ichinwiwa. Utsanana kudya usina kunyatsogeza zvakanaka ndozvo zvimwe zvinhu zvatikanganisira mukati nekurarama. Saka mukudaro ndo zviri kukonzera kuti zvirwere zvinge zvichidii zvichidi. Mukatarisa pakichagarika ibusiness center rine zvakawanda zvekuitika pariri, yatingati informal trading yakawandisa ipapo. Saka ndo zviri kukonzera chii zvimwe zvezvinhu zvakadaro.
Vamwewo vagari vemuGlenview vari kupomerawo kanzuru mhosva yekusarasa marara uye kugadziridza nyaya dzekuwanikwa kwemvura yakachena. Munotiwo
tinoitika chiri pachena chinozivikanwa ndechekuti utano hunochengetedzwa paviri. Utano hunochengetedzwa nekanzuro, kwozoita utano hunochengetedzwa newe mugari. Nekuti haungatarisire kanzuro kuti iwe kugeze maoko ka, nekuti watanga chikafu parodhi. Haungatarisire kanzuro kuti iwe ikuitire mamwe mabasa pazvingochiita iwe. Saka kutaura kwevanhu vanenge vari mubhizinesi rekungopomera, asi zviro kwazvo ukadzoka kumasure ukazvitarisisa kuti sei mvura isi kuwanikwa muZimbabwe muHarare nedzimwe nzvimbo dzakatenderera maguta ose ari kutambudzika nyaya yemvura, zvinongokuburikira pachena kuti haisi Harare chete. Saka kana yarambirira mudenga, ingava mhosva yekanzuro here kuti hatina mvura?
vanga vari meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vari parunare muHarare neStudio 7. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye. Ndiri muWashington. Nasi pachirongwa chedu chekupedzisira chegore rino, pano pachirongwa chedu chemadzimai taita rombo rakanaka. Tine hurukuro na mawindo mudzimai anoita iye zvemitambo. Tichaenda kwavari tinzwe kuti chii chakaita kuti vafunge kupinda munenyaya idzodzi dzekukurudzira zvemitambo munyika. Tino kuchingamidza ine mufaro muchirongwa chedu. Mungatitsanangurire kuti zita renyu rekubarwa chairo rinonzani uye zvechii chakaita kuti mufunge kupinda zvekupromota mitambo semudzimai.
Zita rangu ndinonzi Wanisai Mutandwa, ndichizikana nerekuti Mawindo. Mawindo izita randinoshandisa kupromotions company. Kupromotions people they know me as Mama Mawindo. Ndakatanga kuita zvemagitare 1998 up to now. Vandaingotero ndaingorondawo tsimba dzemama promoters vakuru kwandiri, the likes of Cheapers, Joshua Jerry namai Red Rose. Ndova ndakateedzera tsimba dzavo kuti ndite promoter, but munhu akaita kuti ndide magitare ndiAlec Macheso. Ndiye munhu andaifamba nae stereki, ndiye munhu andaitevera stereki. Apsinao sakangondimotivheta kusvika ndatozoita munhu wemagitare full time. Inini handina rimwe basa randinoita besides music. Ndinoita music sometimes I do zvebhora, but mainly I'm into music. Ndinoita maevents, I'm also an events coordinator. Ndiri promoter, ndinoita equipment hiring for my events. Anything chinongopinda line remind entertainment chete ndendirimo.
Mungati gore rino ra 2019 ranga rakamira sei kwamuri semudzimai anoita basa irori rekupromota zvemitambo?
Ndidi kunyepa, gore neranga rakaoma. Tinotida rachienda kana rakachenda mangwana chaiyi, nokuti zvinhu zvanga zvakaoma. Nokuti kuti entertainment industry kuti mudzimaita mari unenge muchitarisa mari pagate. So pamagate apa pasingatombobuda kana mari, chero makada kuti munze muimbi kubva kunze. Vamwe vangu vakambotraya kuda kuunza vaimbi, vakatadza. Asina kumuzvanga singa dzore, but waitita loss because inini kana kuri kupromotions I work with my brother Genius Kadunguri, ndiye wandinowanzoita naye. So takambotraya kuita Davido, tikambotraya kuita murumba artist Salipupa, but wanyatsoona kuti tiri kungodhonza zvechose vanhu vakasimba, but zvanga zvisina kunyatsosimba stereotype. Saka 2019 chinhu chandakaoma, nokuti I'm not very sure kuti economy here kana kuti vanhu vaneta here, but 2019 haana kumbira ambonakidza zvachose. Tiri kungoti ndachipira tichitandiza pana 2020 pamwe nebhi mwari vanotinzwawo.
Semudzimai mungatimi munowana rutsigiro kana ruremekedzo rwakaenzana here nevanhurume vanoita mabasa amuri kuita?
Aiwa kwete, haakwete. Kunotozotoda kutosimba. Zvinotoda kutosimba chako chako zvine zvembabvu, ibhora rembabvu chairo chairo. Nokutoti unotopedzera kutonzi nepamuromo, usina pamuromo, noti I stand for my ground. Nokuti ndotozviti Iron Lady. Vanotozviziva mama promoters echirume kutoti tinotopedzerana, because varume havadi kutonge vaovhatekwa nemukadzi. Vanotokudzvanyirira chete, vanotokudzvanyira chese chavataura hachitombonzwikwa nokuti uringori mukadzi. Saka haya mupromotions macho mutori nebhora rembabvu chairo rakasimba chairo, but ndinomira zvangu. Vanotozviziva ndinombotraya nomiramira, but haibhora rembabvu chairo.
Pane zvamuri kuronga here kupera kwegore kuti chivharisa gore ra 2019?
Kune festival kuVictoria Falls iriko, iri kutanga musi wa 28, 29, 30, 31. Saka inini apa ndiri kushanda nehanzvadzi yangu Genius Kadungure, ndiri kushanda ne G Events. So kunoita all white party, nokuti Genius kuna anongozikana nokuita ma all white party. Saka tiri kuita ma all white party, tiri kuita kubot, tozoita after party musi wa 31. Saka tine mapati ati tiri kuita pamusi wa 29, 30, 31. This time mapati ndiri kuitira kucarnival. Both carnival iri kuyanyika dzakasiyana siyana. Saka tisu tiri kuita mama after party musi wa 31. Tisu tinenge tinayo SG Events, saka patina nevakuru vakuru vakaronga carnival.
Vanenge vachida kuuya kumitambo yenyu yamunenge muinayo iyi kucarnival vanokuwana ipapi?
Vari kuda kuya, nokuti kuall white party tiri kutengesa matables edu. Matables edu ari kubvira pa500, pa1500, pa1000, 2500 kwa 2000 pamari bese ukabarira 500 years pa 500 papa unowana matickets evanhu vairi kupinda owana wa uri worth 500 saka vanenge vaida kubhuka matables avo vanokwanisa kubata pa number dzangu dzekuZimbabwe dzinoti +263 773 045 907 ndodzokorera zvakare +263 773 045 907 vaida kuita matable bookings avo but ndenge ndakusara nemabookings mashoma because vanhu vakawanda vari kubhuka matables especially vanhu vari kubva kuZambia, Botswana ne South Africa vari kubhuka matables but kana munhu asina hake mari table kupinda E20 US ku rest of the ground ku VIP ari kubvira pama40 US zvichikwira
pane mazwere amungataurawo vamwe vangange vari kufunga kuita mabasa amuri kuita yavechidzimai
ini ndinoti madzimai ngaauye tishande takawanda nekuti ezvinezvo vakadzi vari kungoita zvepromota magitara tingori vaviri nairedros isusu tinowanzomirira girl child hatidi kuona panodzvanyirwa munhu anonzi mukadzi noedu inodzimba tatsai muchiona tichimira nemaartist edechikadzi especially pana Selma artista watakamira naye takambomira naSelma pavainoisana nemafamily issues avo takamira naSelma tiri kuti vakadzi varume vada vari kuda kuuya kuzoita zvemapromotions zvemaevents uyaitiwande tikurire varume ava matiregere hatingori tega tiri kuti uyaitibatsirane tiwande matiregerera vakadzi ngavauye women empowerment toda kushanda nevakadzi tigobatsirawo maartist edechikadzi notiritega hatisi kuzvigona titodawo support inobva kuna vamwe vakadzi
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai Mawindo vanozikanwa zvakare nezita rekuti mai Maka kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington ngatisanganei zvakare gore rinouya pachirongwa chedu chekutanga cheWomen's Forum.
Makateerera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Zvino gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiri kutarisa nezvematunhu emunyika tichiona kuine vamwe vanogaronyunyuta kuti kune manga matunhu akasarira kudarika mamwe. Saka tatitimbonzwawo kuna Reverend Ray Motsi veBaptist Church kuti vanoonawo sei nemafungiro aya. Togamuchirai muchirongwa chedu Reverend Motsi.
Aiwa tiripo kana makadiwo zviri kufamba sei ikoko?
Aiwa kuno tiri vapenyu chando chete.
Ndinotenda hedu aiwa kuno kuri kupisa iri kuna airi kunyatsonayawo zvayo mvura yacho.
Nasi Reverend Mostari timbotarisa araramo iri muvanhu. Kare taizwa vanhu vachingochema kuti dunhu rakati ndodunhu rakasaririra. Hurumende haisi kusimudzira dunhu iroro. Ndo zvinhu zvichingori kuhere nanhasi izvi?
Aiwa bai. Zvinhu izvozvo hazvisisizvo. Zimbabwe yose yangotekeshera nematambudziko. Zvino matambudziko ari paya anozokura nekuda kwekuti kana ange iri nzvimbo yakafanana nekuno kumatebereland inge ine drought vanhu vasingakwanisi kurima chaizvo chaizvo panga zvinoitwa kumashonerend unobvaona kuti nhamo yacho inobva yatorewese yozoitawo kusanganisawo nekuti dzimwe nzvimbo dzakafanana nekuno hadzisi nzvimbo dzinobatsirwa zvikurusa nehurumende kuti vanhu vaone raramo ipapo ndo pane nyaya hombe nokuda kwekuti nzvimbo dzakafanana nedziri kuno dzafanira kunge dzichipihwawo mukana kuti dzikwanise kuwana zvinhu kuti dziingane nedzimwe. Ukazotarisawo kumasvingo vakada kungofananawo nesu zvishoma asi unoona kuti vamwe vari kumashonarendi kuna namashonarendi east newest kunenge kuri nani pane dzimwe nzvimbo dziri kunoku. Zvikonzero ndizvozvo izvozvo zvokuti hurumende haina urongwa hwekutarisira nekubatsira vanhu vanoziva kuti panonzi nechirungu vulnerable areas havana. Uyezve hurumende yacho inenge isiri kutomboziva kuti chii chiri kuitika muvanhu nokuda kwekuti vane mari vanayo kana kuti vanowana vanowana asi vasina havana zvachose.
Tinoona kuti hurumende ine urongwa hwekuendesa masimba kumatunhu kana yatingati devolution. Zvinhu zvingarerutsa here matambudziko ari kutarisana nematunhu aya?
Tiri kunyora nezvazvo, pane mapepa atiri kutogadzirira kuti tinyore nezvazvo. Isi tinofungidzira kuti devolution ndo inokwanisa kubatsira vanhu nekuda kwekuti dunhu nedunhu vanenge vakuzvimiririra kuti vaone kuti chii chingakwanisa kugadziriswa munzvimbo dzavo kuitira kuti nzvimbo dzibudirire. Tinenge tisisatarisire kuhurumende chete, asi taakutarisire hurumende yematunhu inove ndiyo inenge yaine simba uyezvewo iine zvishandiso zvacho kuti vakwanise kugadzirira matunhu avo. Saka tofungidzira kuti zvinobatsira even kana kuunza runyararo vanhu vanenge vachisacomplaini kuti hazvina hazvisi kubva kuHarare, asi vanenge vachiti ko vanhu vedu vari kuva nemazvinzvimbo zvinobatsira vanhu vari kuitei. Tofungidzira kuti zvingatibatsire sereki, asi ndiri kufungidzira kutiwo zvakare hurumende haisida kugadzirisa izvozvo nokukurumidza, nokuti kubvira nguva yazvakataurwa nepatiri hapana kana chimwe chete chinoratidza kuti tiri kuenderera pamberi. Kunyange zvazvo murawo wacho unenge wakatangiswa kwenge ukapiwa kunzi wavapo, asi hakuna chiri kuitika.
Kune vamwe vari kuti nyaya yekuendesa masimba kumatunhu iyi inoparadzanisa nyika, nokuti kune kwaakuti dunhu rakati charunowana ikoko richingozvisimudzira panzvimbo yekuti vanhu vanga vachishanda semajuru kuumba nyika pamwe chete.
Hazvidaroba, haisi iyo nzira yacho iyoyo, nokuti paurongwa zvinoenda nekuti kana vanhu vaakutora zvinhu kumatebereland kuti zviende kumasvingo kana kumashonarend, pato neurongwa hwakatarukana nokuti zvitorwa zvinenge zvaakutorwa zvaakuenda nembumirano yavanenge vakaita nedunhu racho rekuno. Hazvisangotorwa panga zvekuitwa iye zvino. Matombo ari kutorwa kwamutoko, hatizive kuti ari kuenda kupi. Tiki iri kutorwa kuno kumatebereland, hatizive kuti iri kuenda kupi. Victoria Falls inounza vanhu from all over, maprocedure acho hatizive kuti ari kuenda kupi. Madiamond ariko kwamutare, hatizive kuti mari yacho iri kuenda kupi. Saka tinofungidzira kuti devolution inotibatsira nokuti inenge yakuda kuve ichipa transparency zvakajeka, uyezve kuti vanhu vatokwanisawo kubvunzawo kubatawo vatungamiri kuti ko muri kuitei accountability.
Aiwa, tinotenda zvikuru Reverend Motsi nekuwana nguva yekutaura nesu.
Maita henyu.
Manga makateerera kuna Reverend Motsi vekereke yeBaptist Church kuBulawayo. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu chemunyika cheFC Platinum chiri kutarisira kuita mashiripiti apo chiri kupinda munhandare nhasi manheru neshasha yemutambo wenhabvu muAfrica yeAl Ahly yekuEgypt kwakare kuCairo mumutambo weCAF Champions League. FC Platinum inofanirwa kukunda mumutambo uyu kana ichida kuramba yakabatidza tariro yayo yekuenda mberi makwikwi aya, asi vamwe vanongorora zvemitambo yenhabvu vanoti uyu mutoro mukuru kwazvo kuchikwata ichi, kunyange hazvo chichipembedzwa nekutora kwachakaita mukombe weCastellaga Premier Soccer League masvondo maviri adarika. Asi vamwe vanoti hapana chinotadzisa FC Platinum kurova Al Ahly kana yakambokwanisa kurohwa 1-0 neItoile du Sahel yekuTunisia mumutambo wavo wekutanga wemakwikwi aya. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anoti vanhu gumi nevaviri vafa, vamwe makumi manomwe vakakuvara mutsaona dzemumigwagwa kubva musi wekisimusi musi wechitatu kusvika nhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vanoenderera mberi nekubatsira vanoshaya mumatunhu akasiyana-siyana emunyika, nhasi vachionekwa vachibatsira vakwegura pamusha weEkupumuleni Old People's Home uri kuBulawayo. Chikwata cheFC Platinum chotarisirwa kupinda munhandare nhasi manheru mumutambo weCAF Champions League neAl Ahly yekuEgypt, uyo chinofanirwa kurwa semvumba kana chichida kuenderera mberi mumakwikwi aya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. anokoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndekusiyana mina Standekle Mushanga.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 28 kumpalakazi 2019 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDC labela abaswelayo ukudla kobulawayo eHarare leChegutu.
UPresident Samisa uthola izipho lezi kungatsha zebandla le-MDC ezingaphandle kwelizwe labanye abakukhona phakathi kwelizwe, ngoba futhi kuqakathekile ukuthi sijwayele ukugcinana lokugcina abaswelayo phakathi kwethu kulandelisana lenhlelo ze-MDC eze-social democracy.
Baphatheka njani abahlali bakobulawayo ngokucitshelwa amanzi okwesikhathi eside lokungabuthwa kwezibi nsuku zonke?
Ekungayisikuthi singezelele kuyikuthanda kwethu, kodwa singezelela kuyikuthi amanzi ayasilela. Singananzelela kumadamisi wasebenzisa amabili asevaliwe, asisatholi lutho obulawayo ukusingezelele ukuthi sithole lawo manzi.
Umkhosi weVictoria Falls Carnival uyaqala kulelo dolobho namuhla.
In terms of ama artists avela South Africa, Botswana, Namibia, in the past we've had ama artists coming from, you know, Swaziland, Lesotho, because you know we pride ourselves as a sub-Saharan festival.
Uxolo umkhosi lo uqala kusasa ngesonto. Zonke lezi ndaba lezinye kanye lezomhlalo lizasizwa kuwona lo msakazo wenu we Studio 7. Ibandla le-MDC lamuhla linikeze abagugileyo izipho endaweni yokulondoloza endaweni yokubalondoloza ekuphumuleni Old People's Home okobulawayo, njalo laqhuba inhlelo ezifanayo eHarare leChegutu. Umnumzana Nkululeko Sibanda, umkhokheli wesikhulumelisa leli bandla ebekulo umkhosi wokobulawayo, usichasisela okuningi ngalolu daba.
Well, besihambela lama MP akobulawayo labo senator besihambise izipho ezisele kupresident Nelson Jamisa kubogogo labokhulu abasekuphumuleni Old People's Home. Okunye bekuqakathekele esikwenzelayo ukuthi sithethe isikhathi sokuthi sicoce labo, sahlabela sizethekeli zabo. Lokhu kuhambelana le zinqumo zikapresident Shamisa ukuthi uhulumende kumele abe ngothanda ukusiza ama-pensioners, njalo ogcina abaswelayo. Siyakwazi ukuthi abantu abaningi abadala abakhe ilizwe lethu okweminyaka eminingi kakhulu, iningi labo besebenza 30, 40, 50 years. Ngakho sokuyisikhathi sokuthi ilizwe labo libabonge, libagcine. UPresident Shamisa wenza lokhu elungiselela ukuthi sijwayele njengezana zeZimbabwe ukuthi siyagcinana, we take care of our own.
Sabona ukuthi kwakulo hlelo olufanayo kunsukwane ezedluleyo, liza luqhuba kuziphi njalo izigaba zelizwe?
Uhlelo luyaqhutshwa kuzigaba zonke zeZimbabwe. Thina besilapha namhlanje, bakhona kade beseHarare, bakhona kade beseChegutu. Khuluma nje sesivela eCabacha, lapho sokwenziwa uhlelo olufanayo lalolu esilibone ekuphumuleni.
Izipho lezi umnumzana Chamisa uzithola ngaphi, njalo kuyini kahle kahle abapha khona?
UPresident Chamisa uthola izipho lezi kungatsha zebandla le-MDC ezingaphandle kwelizwe, labanye abakhona phakathi kwelizwe abafisa ukuthi baphathise uZulu weZimbabwe ngesikhathi esinje, bekhuthazwa nguye uPresident Nelson Chamisa, ngoba futhi kuqakathekile ukuthi sijwayele ukugcinana njengezalane zelizwe lokugcina abaswelayo phakathi kwethu kulandelisana lenhlelo ze-MDC as a social democrat. Izipole ezihlanganisela into ezifana lokudla okumnandi okutholakala ngesikhathi sekhisimusi, amafutha okuphekisa, isepa, amadishi okugezela, abo-rice, flour, into ezifana nazenezo ezijwayele ukutholakala ngesikhathi sekhisimusi. Hayi, bathokozile kakhulu abadala abazitholileyo kubo-odkhupho somla labo esisuka babona emkuzi.
Lo mnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeliso umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa sixoxelaye ekobulawayo. Iningi lithi liqhubeka lingelamanzi okusebenzisa eneleyo edolobheni lakobulawayo kulandela ukumiswa kwamadamu amabili ukusebenza kuleli dolobho ngohlelo lwe-decommissioning kanye lokwengezelelwa kwamahola okucitshwa kwamanzi ngeviki esuka ku-72 esiya ku-96. Idamu le-Umzingwane le-Aphanxema limisiwe ukusebenza ngoba elesilinganiso samanzi esiphansi kakhulu. Lokhu kwenzakala lezibi zingasabuthwa nsuku zonke esikhathini esiningi ngenxa yokuswelakala kwamafutha ezimota okuhambisa lokunye. Ukuze sizwe ukuthi abantu baphila njani kulo mumo, sixoxa lo-Councillor Sikhululekile Moyo wePhumula le-Hyde Park, njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi ekhansili yalelo dolobho.
Hayi, besisazamile ukuthi sikubambe, kungayisikho ukuthi singezelele kuyikuthanda kwethu, kodwa singezelela kuyikuthi amanzi ayasilela. Singananzelela kumadamu esiwasebenzisa amabili asevaliwe, asisatholi lutho obulawayo ukuthi ngezelelele ukuthi sithole lawo manzi. So lapha indlela yokuthi sizame ukuthi ubulawayo wethu wonke abe le ndlela yokuthi uba lawo amanzi ngesinye isikhathi. Ngoba asifanelisi ukuthi sifide ubulawayo ngamanzi kanye wonke umuntu. Okunye bekubangela khona lokho ukuthi izindlini zethu bezingasebenzisi wonke, bekusebenza eyodwa. So kupampa kwangikhona to ama-reservoirs. Okubangela ukuthi sibe lama-timetable nalama esiwayenzayo ukuthi ngelanga eligakala naleli kuyabe sivale kule ndawo. Sikwenza ngombono wokuthi sizame ukuthi ubulawayo engaphelelwa ngamanzi kanye singalungiselelanga, sizame ukuthi nedi kungasilasta kusiya phambili.
Kodwa abantu bawazuza yini amanzi okusebenzisa labo ababewavalelwe?
Angithi kunje uma ngikhangele nganike i-example ye-ward ye-17 lapho engikhona, amanzi ahamba ngolwesithathu aphenduke ngolwesihlanu ekuseni. Ngolwesihlanu ilanga lonke abekhona, ngomgqibelo abekhona, so sabe sifanelele ukuthi abantu bayagezisa izinto zabo lapho abagcina khona amanzi abo. Barifile, belungiselele ukuthi ngesonto nxa esephinde ukuthi ahambe futhi. Ayisuke ukuthi ahamba continuous 96 hours, ahamba 48 hours abuye ahambe futhi. Ayisukuthi sihle siwathi continuous 92 hours ngoba ngeke ukusebenzeke ingcekeza ingaba khona kakhulu. Kodwa se-Afrika sithole ukuthi abantu siyethe after 48 hours bawathole, sibuye sizivale futhi.
Labana abahlala endaweni eziqansileyo-ke amanzi sebewathola yini ngoba siyeza ukuthi ko abafiki?
Ye, indawo ezinjengaboPhumula South, aboMgani ezingani ziqhakengeka ezingafike emagwegweni isayidi lePhumule yami ngapha lakho kwezindawo kuyenzakala. Esikhangelele ukuthi kulohlelo lwe-BCP khonapho kulamaphayipi lapha aseqalisa ukuthi balungise khona ukujinja, abawathola amanzi. Kodwa siyazama imizamo yokuthi amabhawuza ngesikhathi sesiyenza i-timetable ukuthi simake sure ukuthi abantu bona labo izindawo zona lezo bayathola amanzi. Abanye njalo nxa kuyikuthi kusebusuku sivalile izimpopho, abanye bayathola ebusuku kancane. Kodwa lapho angafiki khona sekile, siyazama ukuthi amabhawuza wona lawo amalutshwane agigigijima indawo zonke ukuthi wonke umuntu athole amanzi, ngoba amanzi ayimpilo.
Lokhu kwenzakala council isithi ayisenelisi ukubutha izibi njengakuqala, abantu begcina izibi emayadini. Kuqhubeka kuhle yini ukungadala imikhuhlane lengcekeza njalo?
Izibi ngikho njengani elizweni lingani lohlupho. Sikhangelele ukuthi ngaba khona sizama imizamo yokuthi sibe siqhubekele phambili sibutha izibi. Olwezibi-ke besiqolisile ngoba yona la ifike libivele ingikho. Okokuthi itholakala bekuzabe zibuthiwe izibi leziyani. Okunye kusuka kube lihlupho lokuthi umkhono wethu ongamanga kuhle.
Lo Councillor Sikhululekile Moyo wephumula le Hyde Park njalo engumgcini sihlalo wekomiti yebona ngenhlelo zamanzi yedolobheni lakobulawayo. Okwamanje ke silichiye kancinyane ezandleni zikaNtungameli Nkomo we Studio 7 esethulela isiphathelane lokwenzakala emaphandleni.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela namba wafowembula.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni lilami uNtungameli Nkomo. Lamhlanje siphatha udaba lokuguquka komkhathi i-climate change. Lolu ludubo oluhluphayo emhlabeni jikelele olubangela indlala ezingapheliyo lokunye okugoqela izulu lesiphepho. Indlala yalonyaka ibangelwe ngomthelela we-climate change. Si lomphathi ntambo obona ngezemvelo lomkhathi umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovu.
Ngiyabonga.
I-climate change ludubo oluhlupha okunganani?
Yazi indaba le iyahlupha, indaba esogudwini. Siyananzelela ukuthi akusafani lakudala. Sina sikhula kube kule ndawo obekuthiwa imsenya ebengacitshi. Khathesi le msenya engayibona ngikhula kangisayitholi ngenxa yokuthi izulu esesilithola kalisaneli. Sike sayenza i-analysis yama-drought years from 1946. Besinanzelela ukuthi from about 40s up to early 80s, i-drought ye ibisiba khona after every 6 to 8 years or up to 10 years. Khathesi sesisiba lama drought years esiba yeminyaka emibili emithathu ilandelana, iyeqise 2 years esithi izulu lingcono iphendule. I-frequency yakhona isithumayo. Njalo kubuhlungu kithi ukuthi lapho ukule drought khona le economic performance yethu iyehla. Sibe sikukhangela khonokho, sikhangela nje ukuthi i-economy yabo iperforma njani. I-graph yakhona iyalandela nxa izulu liliningi, because you are an agro-economy. Izulu lingaba liningi, i-economy yethu iperforma kahle.
IZimbabwe kuyini ekwenzayo ngalolu daba?
Sina esasikukhangele kakhulu kube ku-energy sector, ama-emissions ebesikhangele ukuthi sizayehlisa by 33% sisafika ku-2030. Kithi i-energy sector i-contributor phose 44% yama-emissions. Eyinye e-contributor kakhulu yi-agriculture, e-contributor almost 42%. Lezi zombili ngesizikhangele sibili ngelihlo lokhozi ukuthi sifuna ukuphuma le ndlela zokuthi siyehlise ezigoqela abo-renewable energy. Sesiqalisa ukuphuma le framework eyama-electric cars. Phezu kwakhona lokho ku-agriculture kulalokho esikuthi thina yi-climate smart agriculture. O-fertilizer esiwasebenzisayo sisebenzisa fertilizer bani, njalo sipholutha kangakanani i-environment. So i-climate smart agriculture ngeyinye elontshwe lonyaka esizabe gradually siyiletha ebantwini. I-climate policy ikhona, kodwa kulo mnyaka ozayo sizabe siphuma lo mthetho i-climate act ezama ukuthi ifake amazinyo kunhlelo esilazo ezokuthi abantu benakekele umkhathi wabo, njalo beyehlise izinga abapholutha ngayo o aba-emitha ngayo amagasi.
Amalahle asetshenziswa kakhulu eZimbabwe lawo alomthelela omubi emkhathini, kuyini elikwenzayo ngawo?
Zonke inhlelo esilazo ezi-include ukusebenzisa kwethu i-coal, ngoba i-coal ngeyinye yama-cheapest sources of energy. Zonke inhlelo lezi sezigoqelwa lenhlelo esilazo ezokunakekela umkhathi ezi-include izihlahla esizihlanyelayo. Ngomnyaka kusukela next year siyabe sihlanyela izihlahla ezifika 30 million. Angiboni ukuthi kulelizwe elile-thagethi enjalo. Lo nyaka besine-thagethi ye-15 million, but saba lobunzima bokuthi izulu laba liluthwana sasengafuna ukuhlala izihlahla zife phelele ku-12 million. Phezu kwakhonokho silama-investment amaningi abuyayo aya ku-solar power. Konke lokhu nxa sikudophela sikuhlanganisa, sina ithegethi yethu yokwehlisa nge-33% by 2030 siyayibamba.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni njalo besixoxa lomphathi ntambo kahulumende obona ngezemvelo lezomkhathi umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu. Tiyani indlebe kulolu hlelo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyabonga ntungamili, okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Chris Gande.
Ngali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu siqoqa lonkosikazi Queen Malikwa olwela ilungelo labesifazane njalo wake walwa impi yenkululeko. Sihlaziya ukubotshwa kukankosikazi Mary Chiwenga.
Ya ngiyabingelela ubonke abalaleli. Indaba lapha iyadanisa okumangalisayo. Ithethi bona ukukhokheli bethu akulandlonipho. Ngoba even that lady owayehlukana naye former wife wakhe wamhlukuluza njalo. Khathesi kulo usemhlukuluza and yindlela yakhona yokuthi amthulise. Engakhulumi izinto azaziyo lazibonayo engasavezi imfihlo azibonayo ngoba angahlukuluzwa ahlukuluzeke kakhulu uyabe segcwele kwesaba ngoba uJocelyn laye wayehlukuluzwa kakhulu njani kanjani noma engabhalelwanga kodwa wahlukuluzwa khathesi lo sehlukuluzwa kakhulu ezevalelwa nxa kuthi wayembuli efuna ukumbulala abambonayo ngesikhathi sakhona efuna ukumbulala indaba kungabanga ikhesi wahle wabotshwa. Kathesi lokho kukhona ukuthi sebona okutsha sekumele athathe okutsha ngoba thini leadership yethu ngekuthatha abafazi tshintsha just like dresses. Mina as a woman I feel ukuthi thina abafazi vele asikhangelwa njengabantu kuleli lizwe asilama rights asilamalungelo. Nxa umfazi engasupport khonokho okwenziwayo ngithiwe ingasibili leadership uvithi wethu hayi siwest thing elizweni ukuthi vele akulala phesi yakhona. Umfazi angazabe ngwayiphi party. Respect, tele that respect is your own mama. I could not tell Zalong, Munimun, to want to give us along about fast. Now, cooking, then you see, sir, who would you like to see gently then Zabo? But not the Nabobasi Sony, Tebasin Zavant, Umfaz Muni, then about one in Fana Nine, as Sony Che, Sion Muntu Muni, Bapama, Miss Leadership, Day by time, Avant to the Nancy Lady, Avant to Lava, the Lava Sling, Lang, sitting who coached the wooden levels of the Martin Sony Pelun to Long Yabo.
Ye, manje, ngokubona kwakho, ubonungani ngezombangazwe yini ezenziwayo kumbe ngumuntu obengasafuni unkosikazi wakhe, kumbe kukhona nje okuchaya amanzi kwezombangazwe la.
Uyabona umuntu ngawuhlala la endlini ulemfihlo eziningi azaziyo umama Lwane ulemfihlo ezikaChiwenga eziningi azaziyo. Ngathi the only way you can silence umuntu ukuthi engafezi imfihlo zakho yiyona le ndlela. Umama Lwane ulemfihlo plus uyazi okuningi even lokucatha kwezimali zelizwe uyazi okuningi. So ngale ndlela kaSusafaka akhulume lokho embangazwe kukhona kwaziyo umama Lwane. So she must decide this. Yinto ekhona bamsayibenza ukuthi ahlathi ti athula zekufa. Ebungenye lejele lakhona engaphumi futhi ahlabulawele phakathi. Nxa kuzabotshwa umuntu aze kubotshelwe baba wakhe, kuyabe kuzulwa mpibani. Yikho kutshengisela esilizweni lethu ukuthi akula nhlonipho. Nxa kukuthi yena kulwa lo mfazi wakhe, umfazi wakhe when it comes to amacourt bemele amprotect, nomethe engasamfuni, abe nguye omprotectayo. Abona ukuthi indaba yomfazi wakhe na njengo-VP yamprotect. And the other thing is to divert i-attention yabantu kathesi. Abantu be-concentrate kukhonokho ubona besaza ama-plans abo into abazenzayo. Nxa abantu bengakhumbula ngesikhathi nge-era kamgani kwaba lokubotshwa kwabantu ababe ngezimali ama-salaries ababezinika ama-salaries amaningi. Akwathiwa abantu babotshwa corruption abantu bakhangela khonokho. The next thing abantu labana kulanto yenziwayo kwahamba nje kwaphelela ngaphansi kwe-carpet. Khathesi khonokho okwenziwayo yinto nje yokudivert abantu ye-attention yokubakhohlisa lukhona okwenzakale ngalwana umnyaka sikuma-elections. Now sebekhohlisa ukuthi abantu bakhonsentrate khonokho bona belokhu bethatha amanyathelo besiye phambili. Umama Lwane vele Kathesi nje uyasetshenziswa ispanera, uyasetshenziswa uvala abantu amehlo, and yena uchiyanga ngwebe made protect. Akula transparency abangayiyenza ngokuhlukumeza umuntu ongumfazi. Niya yedwa ojentileyo, ama diamonds echiyazo aya ngapi? Yiba bakwaziyo. Kuningi abakwaziyo ukudlula khona kwamama lo ukuthi bavalele uMary. UMary kakhulu nje aphuma ebantwini ngabo mama sibambini elizweni lakithi eZimbabwe. Sekumele sisukume simele ilungelo lomuntu ongumfazi sonke.
Loke bekungunkosikazi Queen Maligwa olwela ilungelo labesifazane njalo wake waba ngumlweli wenkululeko eZimbabwe. Ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kuvikezayo. Lilali.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhla kuhlelo lwethu olwesiphathelane labesifazane silomqondisi wenhlanganiso elondoloza intandane ivula indlela Gardens of Fun Care Center unkosikazi Patricia Chabalala yena ongumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Siqale ngokumbuza ngabakwenze ngelanga lekhisimusi labantwana abagcinayo.
Ana bami sizivinjwe bekhathini bathi abangani bami abase UK nabase Australia babathumezela kubudlo okuningi benza isikhisimusi bamfakela le mali nabathenga ukudla sabenzela ama 7 colors wona lawana sathi sifuna sibathe labo nanakunzima kunzima kanganani ungqondo lakho badle badle 7 colors zona ziyali ezidliwa ngabaloluntu sabathumezela lama calculators ama pencils okunye akukafiki kuyabuya sabenzela abantwana badle ngonkozizi wonke bakhonise kakhulu sabe lesifiso enhle edlule eminye iminyaka ngoba ngitho ngoba kunzima lonyaka sifuna ukuthi ngenzele umuntu ikhisimusi njengoba sehlulekile langathasa ukuzenzela amakhisimusi.
Kahle kahle leyo 7 colors okukhulunywa ngayo kuyini?
Besibathe irayisi yabo ele-chicken elamasoseji sabanika ama-salads abo o-beetroot, o-lettuce, o-cucumber, o-amagubi lela namaqanda wona nalamasala zonke siwafakile sathi bake bawadle bakhonise banatha lama-drinks abo.
Ye, kodwa abantu bayidlale njani le ikhisimusi njalo benzani ngaleli khefu njengoba bekhala ngokuningi ukuswelakala kwemali ukudla lokunye?
Bayidlalile ikhisimusi benganayo imali ngoba ngibona abaningi nje bejakiwe bejakwe lilanga leli ngoba bathi ilanga lingabaliningi lengqondo ziyajaka ukungalatha kodwa badlalile ikhisimusi ubone kunokuhlephunelana kunokuphana okukhulu. Ngabona abantu bekwanisa ukuthi akakuthumezele nje inkomishi ezimbili zerayisi otholileyo la kunika i-drink kube lokubambana nje okuthize lokuzwelana lokuphana lapho engibone khona ukuthi shilanga leli ngelokuthi lawo lakho shiyele omunye hlephunele omunye kodwa lapho emashop ethawuni oko-TM ayipha okanye ubani konke okuphisenseke kugcwele kakhulu bekuthengwa kakhulu abalemali zabo bebethenga kunzima kakhulu.
Ezindlini lapho abantu bebelakho yini okokusebenzisa amagetsi lamanzi?
Obusihluphe kakhulu ngamanzi amagetsi hhayi besindawo amanzi asihluphile ngoba iye ilibele nje satatazela sathatha mbijana khonokho khonokho ahamba idlale nzima ngoba uyakwazi singethisimusi kuyaphekwa imigani yabiphongo iba mningi siphile nzima abantu abaningi baphile nzima ngoba basonelisanga ukupheka into zabo kuhle basuke sebesiya ezibholaneni besiyadinga amanzi besabanana begcwali ilizwe lonke bedinga amanzi ngoba uyakwazi ukuthi amanzi aqakathekile ayafuneka nasema-toilet nakuyo yonke indawo so abantu babe lobunzima kakhulu ngendaba yamanzi.
Ubona ingani umnyaka ozayo uletha ubungcono yini?
Angazi mntanami kumbe umnyaka ozayo uzasiphatha kuphi kodwa ngiyakhuleka enkosini ukuthi ube ngumnyaka ozaba nokubuyela obuthi njengoba uyabona izikolo ziyavulwa nje kufuneka yonke into so angazi umkhathi wakho uyangehlula ukuthi ngokubeke ngendlela eqondileyo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Patricia Chabalala, umqondisi wenhlanganiso yeVulindlela Gardens of and Care Center elondoloza intandane njalo engumgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Kweziphathelane lemidlalo namhlanje ebusuku ngehola lika 9 o'clock, yilo phela ihola elisitshiya galolunye u-9 o'clock. Iqembu le-Egypt ele Al Ahly lidibana lele FC Platinum, kuthi ele Ethiopia Sahel lihlangana lele Al Hilal kumidlalo ye-CAF Champions League enkundleni ye-Salam Stadium e-Cairo. Ithemba ke abanelisayo bazawubukela lomdlalo lapho esizabona khona ukuthi kozala nkomoni. Kusenjalo ke umkhosi weVictoria Falls Carnival uyaqala kulelo dolobho kusasa ngesonto, njalo abaqoqayo bathi amalungiselelo asephelele. Kukhangelelwe ukuthi kuzabe kulabaculi kanye labalingisi abavela endaweni ezithiyeneyo zomhlaba. Sixoxa loTina Shema Woneni oweqembu lomculo ele Flying Bantu elizaphatheka kulomkhosi, njalo yena ngu-ambassador walolu hlelo.
Konke sokuthi ama artists wonke are confirmed technically, konke is everything is in place in terms of ama artists. Some artists are vela South Africa, Botswana, Namibia. In the past we've had ama artists coming from, you know, Swaziland, Lesotho, because you know we pride ourselves as a sub-Saharan festival. So siyazama as much as we can ukuthi sibe lama artists avela endawon as Chennai. Then in terms of ama attendance there to Vavela, Botswana, Zimbabwe, obviously South Africa, as far as Mozambique, we have had abantu coming from Canada, from America, from Europe.
Ukulungiselela lokhu bekulula yini? Litholile imali eneleyo lokunye nje okunenginengi okufunakalayo?
Things are a bit tough, but sizamile sibili. We've succeeded to do it. Abantu bayajabula sibili. It's at the end of the year. Abantu usually are in a good mood because it can't evolve. And abantu bayawazi ukuthi service gida, our music is great. Ama artists there too, they're professional. So the atmosphere is a very vibrant one.
Lo Tina Shema Woneni oweqembu lomculo ele Flying Bantu ongu-ambassador weVictoria Falls Carnival. Iqembu lakhe ke liyabe liphatheka kulo umkhosi kusukela kusasa ngesonto. Okwamanje senditshiya ke kumculo kaDJ Maphorisa ubusiswa lo DJ Tira ngabanye labo abazabe becula kulo umkhosi.
Next week, no mystery. I can make a taste of how it feels.
Yebo ke umculo ka DJ Maphorisa ubusiswa u DJ Thira labanye u DJ Maphorisa ngomunye ke ozabe epatheke kumhlangano kumcimbi we Victoria Falls Carnival wona uqalisa kusasa sizwile ke uthi nashe mawoneni oweqembu le Flying Bantu ongo ambassador walo umcimbi esithi ngempela sebelungiselele wonke sokuza amalungiselelo asemaphethelweni kusuza qhubeka umcimbi olivalelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC.